manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 7 2023. Makateerera kustudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reHigh Court muHarare rapa mutongo wekuti nhengo dzebato rinopikisa dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa nevanozviti munyori mukuru mubato iri vaSengezo Shabangu adzifanirwi kukwikwidza musarudzo dzemusi wemugovera. Asi nhengo idzi dzabva dzakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court dzichipikisa mutongo uyu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vavirirana neBotswana kuti vanhu vemunyika mbiri idzi vashanyirane pasina mapasipoti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reHigh Court muHarare nhasi rapa mutongo wekuti nhengo dzebato rinopikisa dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa nevanozviti ndiwo munyori mukuru mubato iri vaSengezo Shabangu adzifanirwi kukwikwidza musarudzo dziri kuzoitwa nemusi wemugovera. Asi nhengo idzi dzabva dzakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court dzichipikisa mutongo uyu. Rutendo Mawere anatipanya inotevera.
Vati kunyange dare renomination court rainge ratambira mazita enhengo dzeCCC makumi maviri nembiri, nhengo idzi dzifanire kubvumidzwa kukukwidza uye mazita anofanirwa kubviswa pagwaro rekuvhotera. Rimwe remagweta anga achimirira vaSengezo Shabangu vaNxovani Stole vati vatambira nemufaro mutongo uyu.
CCC haisi kuda kuti vanhu yakavadzinga vaende kuno misrepresenta as if ivo makandidhete CCC. Saka mutongo uyu waita zvakanaka chaizvo, because ndizvo zvinyadzisa kuti vodzinga vanhu mangwana wavaona vadzokera futi. Saka mutongo uyu wavo wabudisa pachena kuti kana vadzingo aya you are not part of the family.
VaStole vatiwo kunyange zvazvo varuza nyaya vachikwanisa kukwira kudare repamusoro reSupreme Court hazvibvisi mutongo wapiwa nhasi. Asi vachinyora padande mutande ravo reX, mumiririri weMount Pleasant mudare reparamende vari Gweta Muzvare Fadzai Mahere vanoti kana munhu akaenda kudare repamusoro chikumbiro chake chikatambirwa zvinoreva kuti mutongo wedare rapasi unombosendengwa parutivi. Vati izvi ndizvo zvakambotarwa nedare panyaya yakakwidzwa kudare mukuru wematare vaLuke Malava neGweta rinorwira kodzero dzevanhu Dr. Musa Kika. VaKika vaipikisa danho remutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuwedzera makore kuti munhu aramba ari mutongi mukuru wematare asati aenda pamutyandigere. Mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi vati mutongo uyu unoratidza pachena kuti matare akarerekera kudivi reZANU-PF.
Mwenyaya inongoratidza kuti vatongi nedzimhosva vemuZimbabwe vaita dambudziko guru rekurerekera kudivi ZANU-PF. Zvisinei izvi, isusu taapila kudare guru reSupreme Court kuti zvatongwa izvo hazvifandizvo, uyezve vanhu vedu vese makandidhetsi vedu vari kukambera vari kugraundi vari mushishi kukambera takaenda kuzekaverifaya mabalotsi makandidhetsi ari kupabhaloti. Vanhu vedu ngavagadzirire kunovhotera makandidhetsi eCCC akanga akarekodiwa zvisiri pamutemo navaMnangagwa neZANU-PF nevamwe vavo.
Zvii zvatsinhirwa navatendai Ruben Mbofana vanotungamirira sangano reNetwork for Social Justice.
Tinotopinda pasarudzo dzakabva kuitika idzi muna Nyamabhuvhu gore rinoiri. Pakaitika madhabho kandidheti eCCC, vamwe vaitoindoswa navashavangu ivava vanga varipo munana Hararo nekumwe kwaitove nemadhabho kandidheti. Hapana patakamboona pachipindirirwa kana nevheki kana nedare kuti vamwe ava havabvumidzwi kumirira vachishandisa zita rekuti CCC. Zvaakutanga nhasi sei.
Asi Ashley Munyora anoona nezvematongerwo enyika muZANPF Youth League vataura ikandishaya vati zviri kuitika izvazvinei neZANPF.
Saka kana wanzwa dzingwa nebato iro chekutanga unofanira kunyora tsamba yekukumbira kuti udzoserwe kubato rakakurudzika ndokuti uzove nesimba rekumirira bato iroro. Saka izvazvaa kuramba nebataro edzimhosva zvaangoda kuti vagare pasi vefungiro nemutemo ravo ravakabudisa rinotaura kuti Secretary General ndiye ane database remembership ndiye anoziva kuti une nhengo kugari. Saka izvazvinei nezvarobiro.
Mukuru anoona nezvesarudzo muZimbabwe Electoral Commission vauto Leslie Gwana vati kunyange zvavo vanga vasati vaona mutongo uyu vachatevedzera zvaturwa nematare. Mune imwe nyaya yanga iri kumatare edzimhosva vasengezotyava nguva nzi nematare vambomira kuramba vachidzinga nhengo dzeTCCC. Izvi zvatsigirwa negweta reTCCC vaObey Shava.
Tinofara kuti dare ratambira chikumbiro chedu chekuti vachavangu vasabvumidzwa kutariko mamembers of parliament nema councillors vakasarudzwa under ticket rate TCCC.
Vastole vatiwo vatambira mutongo uyu vachiti vachamirira kusvika nyaya dziri kumatare dzapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Imwe nhengo yebato rinopikisa uye vari sekuru vameya weEpwes muzvare Ana Sande avakadzingwa nevari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato iri vasengezo Shabangu vanonzi vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori ndokusiya vaitwa kafira mberi nekubayiwa jikiseni rinofungidzirwa kuti rainge riine muchetura. Nhengo dzakawanda dzeTCCC dziri kupambwa nevamwe vanhu vanotozivikanwa asi zvinonzi hapana atasungwa. Mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weTCCC vapromisi Mukwananzi.
Akapambwa uyu inhengo yebato redu uyezve ari sekuru wemeya wedu akakorikolewa zviri pamutemo kudunhu reEpwes Ana Sande. Vakamupamba vachitsvaga kuti Ana Sande varipi, vanova vanhu munhu ari kutsvagwa nenhunzva tunzva dzezano dziri kupamba vanhu. Saka ndo zvakaitika kuEpwes vari muchipatara tingatauri hedu chipatara chavari mushure mekunze vakatozotevegwa tikaita ngozi chaiyo.
Asi makamhangara here kumapurisa nyaya iyi vamukwananzi?
Takaenda kumapurisa achida kunoripota nyaya iyi. Mapurisa akaramba kutambira nyaya achiti ngaauye azoripota ega. Chero zvake takavataurira kuti aiwa munhu ari muchipatara akwanisi kuya kuzoripota. Vakaramba kutambira nyaya iyi vakati anofanira kuti achirwara akarara ari unconscious kudaro ngaauye aripote nyaya yake ega.
Asi munoona sei iyo nyaya yekuti vanhu vari kuramba vachingopambwa vamukwananzi?
Tinosoropodza zvikuru kupambwa kwevanhu kuri kuitwa kusanganisira nyaya yatikutaura nezvaiyoyi, tichiti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuti vafeel safe and secure munyika mavo. ZANUPF ngaimire zvekupamba vanhu, SADC ngaipindire, vanhu ngavarambe panoda kupambwa munhu nevanhu vanenge vachiuya vari vaviri vatatu, vanhu ngavaite gungano ipapo varambe kuti papambwe munhu, vadzivirirane vadifendane kubva kuvanhu vari kuita zviri pamutemo zvekupamba vanhu. Ngatibatanei macommunities timire pamwe chete tirambe kuti pauye vanhu vanenge vachiti vari kuya kuzotura munhu takatarisa.
Mutauriri weTCCC vapromisi Mukwananzi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira.
Chinguri takaziva, ndinofunga pano pasi pedenga, TCCC ndiyo yoga sangano inoita zvepolitics nautikitiva. Isu seZANUPF hatikurudziri kupambiwa kwavanhu. Tinogara tichitaura runyararo, kuyanana nekudanana. Uyezve tinogara tichitaura kuti kana pane mhosva yapariwa, mapurisa anopindira, mapurisa aita basa ravo. Panhau dzese dzinoitika dzinenge dzichitaugwa dziine mhosva dzechokwadi, mapurisa anoita basa ravo.
Mungapa muenzaniso?
Nyaya Blessing Ali vaTCCC vakamanya, vakapengereka, vakataura zvizhinji zvisingaperi, asi munhu akangosvika pakupiwa mutongo akapinda mujere. Saka isu hati seZANUPF tinopa mapurisa mukana wavo wekuti vaite basa. Uyezve isu tinogara tiri bato rinenge rakagadzika hana pasi, nekuti chakatikoshera vanhu veZimbabwe. Hatiti chero chatawana chero dambudziko ripi rakubata umwe wedu, tinongo manya na aro tichitaona chokumanya tichipembedza. Tinongo utarisira kuti kana pane nhau yechokwadi yakadai yakaitika, akaparirwa mhosva aende kumapurisa andomhangara. Mapurisa awane mukana wekuita basa ravo, vanenge vakapara mhosva iyi vabatwe.
Asika vanopikisa vamarapira vanoramba vachitivo kuenda kumapurisa kupedzera hoko padehwe retsindi, zvikuru sei panyaya dzinenge dzine chekuita nevanofungidzirwa kuti vasori kana kuti vatsigiri vebato reZANU-PF.
Awanenge ari mashoko asina chokwadi mukati, nokuti panomhangarwa mhosva ine zita remunhu hakuna munhu anorega kubatwa. Panomhangarwa mhosva isina zita remunhu inenge ichiferefetwa kusvika yabatwa muridzi wayo. Ini ndinoti ivo ngavataure kana pane nhau yavakamboripota yakashayiwa munhu akasungwa akatongwa pamberi penyika yeZimbabwe, zviri pajekerere zvibude pachena.
Mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vatanga kushanda nemutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi pakuti vanhu vemunyika mbiri idzi vashanyirane pasina mavhiza nemagwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti. VaMnangagwa vataura izvi kumucheto wemusangano unonzi Kusi Ideas Festival uri kuitirwa muBotswana uchikokerwa neNation Media Group of Kenya nehurumende yeBotswana. Ngatinzwei vaMnangagwa vachitaura.
I've been talking to my brother here after he was making a statement here, and we have agreed, as you can announce, we agreed that from now on we shall instruct our officials.
Ndanga ndichitaura nemumwe wangu pano paapedza kutura mashoko. Tabvumirana kuti kubva iko zvino tave kutuma vashandi vehurumende dzedu kuti vatange uronga hwekuti pabviswe kushandiswa kwemagwaro ekufambisa emapasipoti pakati peBotswana neZimbabwe. Isu tiri vana vemuAfrica imwe chete tinofanira kukwanisa kufamba tichipinda muZambia, muKenya, kumwe nekumwe muAfrica. Hatifaniri kusungirwa nemiganho yakaiswa nevachena pavakauya kuzotipesanisa. Ngativhurei miganho iyi tifambe pamadiro.
Why should we continue to respect this? Let us open borders among ourselves and move freely.
Mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura vari kuBotswana pamusangano weKusi Ideas Festival nhasi masikati. Tabatawo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana vaLemogang Kwape kuti tinzwewo divi reBotswana panyaya iyi.
We have that agreement with Namibia. I'm currently in New York and I was just coming from Dubai. So I've been
tine hukama hwakadaro nedzimwe nyika muAfrica zvakaita seNamibia. Chero pari zvino ndisiri kumusha kuBotswana nebasa, ndiri kuziva kuti vaMnangagwa vari kuBotswana nhasi, uye iye ndeimwe yenyaya dziri kutaurwa nezvadzo pakati penyika dzedu. Vabatawo nyaya pakati peukama hweZimbabwe neBotswana kubva kumashure. Ngatinzwei vachitsanangura.
Well, maybe you should look at the history of the two countries. In the past, Zimbabwe was the breadbasket in the region.
Tinofanira kutarisa nhoroondo yenyika dzedu kubva kumashure. Zimbabwe yaimbove shasha yeAfrica yese munyaya dzekurima. Iko zvino iri kutaridza kuti yave kudzoka pachinzvimbo chayo chekuva breadbasket of Africa. Zimbabwe iri kutorawo chigaro chesachigaro weSadak. Saka zvakakosha kuti tive neukama hwakanaka pakati penyika yedu neZimbabwe.
Mashoko egurukota rezvekunze kwenyika muBotswana vaLemogang Kwape. Ivanzi Zininga weStudio 7 abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muchinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Chiitiko chakadai chiitiko chakanaka tichitarisa nyaya yekuti pari kutariswa kunzi dai Africa yabatana, dai Africa yagona kutenderana pane zvinhu zvakawanda, pangava pane zvematongerwo enyika zveupfumi, zvekugarisana nezvimwe zvakadaro daro. nekuti chiitiko chinovhura mukana yekuti vanhu venyika mbiri vagone kuwedzera kudyidzana. Asi tikatarisa vazinyika tinoona kuti kunyange kumashure uko vamwe vanga vachiita zviya zvekusvetuka maboda iwaya vachidisa. Kana pazoiteka zvakadaiwo so zvinongobatsiridza kudyidzana kwevanhu.
Ipo pakudyidzana pamabata apa, dzambenge dzichidyidzana zvakadii idzo nyika mbiri seZimbabwe neBotswana?
Dzichidyidzana zvakanaka ndichitarisa pakugarisana kwevanhu, nekuti tikatarisa kune vakawanda vakabva muZimbabwe kuenda kunoshanda kuBotswana. Asi tikatarisa mazuva apfuura, makore apfuura, vana veZimbabwe pavangaonyanya kuenda kunyika dzekunze kusanganisira iyo Botswana neSouth Africa, tikutarisa nyika dziri musadi, pane kugununa kwanga kuchibuda kuBotswana kuti aiwo vanhu vanenge vawandisa vanobva kuZimbabwe uye vari kutora mabasa uye vari kukonzeresa kuti hurumende yeBotswana itadze kunyatsoitira zvizvarwa zvemuBotswana zvainofanira kuvaita.
Ivo urongwa hwekuti nga pachibviswa pasipoti zvachose vanhu vangopinda vachibuda pamadiro, munoona huchikwanisika here uye huchizogona kuti nyika idzodzi dzirambe dzakachengetedza nyika hwadzo vanhu vachipinda vachibuda?
Zvazvanga zvichida ndezvekuti dai muZimbabwe zvinhu zvagadzirika zvematongerwo enyika, nekuti tinoziva kuti zvematongerwo enyika zvikagadzirika muZimbabwe zveupfumi zvinobva zvaitawo zvakanaka. Zveupfumi zvikaita zvakanaka, ugaro hwevanhu hunobva hwagadzirisikawo, vanhu vogara zvakanaka. Chandingangoona chichii kuna kuitika vazininga ndechekuti nekuda kwokuoma kwezvinhu muZimbabwe, vanhu vakawanda vachabva muZimbabwe vachiedza kunotsvaga cheuviri kuBotswana. Ende ndiri kuona izvozvo zvaunza kunyunyuta nematambudziko pakati penyika mbiri idzi. Hurumende dzinogona kunge dzachienderana, asi vanhu vemuBotswana vanofanira kurwidzana nevanenge vauya vauyi vanenge vabva kuZimbabwe, ndokuchatanga hondo ikoko.
Muzvinafundo Riki Mukonza, vanodzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa, vari parunare kuSouth Africa kwakare naIvan Zininga Studio 7. Mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu vanoti vave pedyo nekubata mutungamiri wechikwata cheHamas vaYahya Sinwar. Izvi zviri kuuya apo kurwisana kunotyisa kwaenderera mberi nhasi pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas, icho chinonzi nehurumende yeAmerica chinopfurikidza mwero. Kurwisana uku kuri kusiya vanhuwo zvavo vasina kwekupotera uye kwave kupa kuti sangano reUnited Nations rikundikane kuvabatsira nezvekudya nemishonga. Vanhu vakawanda vanonzi vave kunopotera kuguta reRafah, kunonzi ndiko chete kuri kutombosvika chikafu. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vaudza United Nations Security Council kuti matambudziko ari kusangana nevanhu vari muPalestine achapa kuti kuunza runyararo mudunhu reMiddle East kunetse. Vati kubhombwa kuri kuitwa nemauto eIsrael kuchapa kuti zvinhu zviende kumawere uye patoshaya kana chikafu chinosvika muGaza. Vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe, kana kuti 1.9 million, vanonzi vamanikidzwa kuenda muhupoteri muGaza. Asi Israel iri kuti zviri kutaurwa navaGuterres zvekuda kumbomisa hondo zvinongobatsira Hamas chete. Israel yakatanga hondo iyi mushure mekunge Hamas yapinda muIsrael musi wa7 Gumiguru ndokuuraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri, kana kuti 1200. Israel yauraya vanhu muPalestine zviuru gumi nezvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi mana, kana kuti 16,240. Muguzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata nhengo yesangano reConcerned Zimbabweans riri muAmerica vatimu Muringai.
Inyangwe wakaita pejgo nekutora mutungamiri weHamas andione hondo ichipera nekuti vaurayiwa vacho 16,000 vanhu mapalestinians anenge awandisa saka zvinenge zvaakunetsa kuti nyange vakatora mutungamiri wacho vamwe vese havasara vachiri nekurwadziwa.
Tinoona zvakare sangano reUnited Nations riri kutaura iro kuti pari zvino pane vanhu vari kutarisana nekusawana chikafu nezvimwe zvikwanisiro. Pane zvingaitwe here kuti zvinhu izvi zvigadziriswe?
Nyaya iripo ndeyekuti nyika yedu yeUnited States ikaenda kunotaurira Israel kuti imbomira kuti vanhu vawane humanitarian grounds, I think zvinoitika. Nekuti tikasamira munomu handifungi kuti anything chinomira.
Tinoona zvakare kuti mutungamiri weUnited Nations vaAntoni Guterres vakaudza ivo United Nations Security Council kuti matambudziko ari kusangana nevanhu vari muPalestine achapa kuti kuunza runyararo mudunhu iri reMiddle East kunetse. Munoona sei izvi?
Ndikuona kuti vari kutaura chokwadi nekuti tikaona kuti maroero ari kuitwa hondo neIsrael. Ezvinezvi takachiona kuti hanzi vanga vachiteera masoja eHamas kudzimba dzavo vachipwanya nekubhomba pavanenge vachigara. Saka zviri kureva kuti kana munhu akabva kubasa anobva anoroerwa kumba kwake kuna mai nevana nevazukuru kana nana baba vasinei nezviri kuitika panyaya iyi. Saka izvozvo zvinoita kuti zviwedzere hasha pane vanhu vakawanda.
Chii chinofanira kuitwa kuti tisaone hondo iyi ichiramba ichienderera mberi semaonero enyu?
Chikuru ndechekuti vakuru vari kupeshera nyaya idzi ngavagare pasi vataurirane. Tiri kuona kuti Iran iri kusapotawo uko, Qatar inenge irimo, Saudi Arabia irimo, neIsrael neEgypt. Vanhu ivava vakagara pasi vakataurirana nekuti Israel hapana kwaichaenda naiyo Palestine hakuna kwaichaenda. Saka nyaya dzatinoziva ndedzekuti vese vada kuti vabvisane munzvimbo dzavari. Ngavataurirane kuti kuve nenyika mbiri dzinogarisana pedyo nepedyo.
Hondo iyi pakati peIsrael neHamas ikaramba ichienderera mberi zvinozowanikwa sei takatarisa magadzikana epa
andione zvichipera zvakanaka nekuti changosara chete kungoona nyika dzakaita sana Iran dzichikanda kana zvombo zviya zvinonzi manuclear izvozvo zvatorodunuka kubva ipapo pasina zvinenge chakuhomisa zvinhu zvakawanda. Saka tinomukurudzira kuti kuve nekutaurirana nekuyanana zvinhu zvisati zvabuda pazviri ezvinezvi.
Tinoona kuti America iri kuti iyo budget yemari yanga yakatarisira kuti iendese ikoko kunobatsira Israel parizvino haisati yapasa sezvo pane makakatanwa mumatare emuno pakati pechikwata chemaDemocrats nemaRepublicans. Izvi munoona zvirevei?
Nyaya iripo iri kunetsa ndeyekuti nyaya yehondo yekuUkraine isati yapera iyi ndo inenge yapinza nyaya yekupa Israel mari patiri ikozvino. Saka ndofunga vachadzokerana vanotaurirana nekuti kuvese vachada kubatsira iyo Ukraine nekuIsrael.
Nhengo yesangano reConcerned Zimbabweans riri muAmerica vatimuringai vari parunhare kuOhio muno muAmerica naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Mutongo wedare High Court wekuti nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa muparamende nemakanzuro nevari kuzviti ndowe munyore mukuru webato rinopikisa vasengezo chabangu dzifanirwe kukwikwidza musarudzo dzemabai elections dziriko nemugovera watambirwa nemaonero akasiyana siyana, vamwe vachiti unoratidza kuti matare edzimosva ari muhapwa dzezanu PF. Vamwewo ndovari kuti mutongo uyu unorakidza kusamira zvakanaka kwebato rinopikisa iri reCCC zvakapa kuti vashabangu vawane mukana wekupinda mariri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kana kuti Komalisa vari Joyce Ngwenya pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vaJones Musara. Tatanga nekubvunza vangwenya kuti vanotiwo kudii nemutongo wedare uyu.
Tiripende sekuti nyaya yemadouble candidates yagara iripo nekuti pakaitwa sarudzo yemuna August pakanga pana madouble candidates. Sei matare asina kutiwo macandidates aya anga azvinyoresa aya eCCC atakukwidza. Iko zvino vaakubata nyaya yacho yemacandidates avata vamwe achinzi ndo chaivo chaivo ava vachi ava chaivo. zvekuti nini mutongo electoral court unofanga kunge uri mutongo unoteerwa, kwete kuti kana electoral court yatotora chingo chokuti ngavakwekwidze zvochinzwa, nyange makoti acho asiri captured nezvaanopiwa. Zvinopa impression yekuti ari captured.
Vamusara, munotiwo nezvabuda kudare izvi nevari kuti matare akakepchwa kana kuti ari muhapwa dzezanupf?
Vanhu vanotaura kuti zanupf akakepcha matare vanenge vachitaura zvavasingazivire, kuti matare aya pane paanotombotongawo mutongo isingafarirwe nezanupf. Zvakafanira tikati aritsarudzo dzakatika muna ogasi kubulawayo kune mhengo dzetriple c dzakanga dzananokwanisa mapepa dzikange dzarambidzwa kukwidza misarudzo vakaenda kumatare ezimhosva. Matare akatizvo vanhu ava ngavakwikwidze. Ini ndakatovaona ndakatoendawo kurali yezanupf yakauya purezidendi vamunangagwa kwaikwikwidza vamutore mumwe tichitopemberera tichitoti yatovapenai nekuti hapasina munhu anokwikwidza vamutore mumwe vatohwina. Asi purezidendi vapedza vabvesa rali mutongi kukota akabva ataiwa vanhu vetriple c vavonga vakwikwidze. Tasingazvifariri sezanupf asi zvakaitika. Zvotaridza kuti matare aya anoshandisa tsumba dzavo zvisinei chi nezanupf. Panyaripo ndeyekuti matare haangatongi zvinoda triple c nguva nenguva.
Regai tinzwe vangwenya kuti vanoti vangwenya, pindurai tinzwe.
Hapana mutemo unofanirwa kurambidza munhu kukwikwidza musarudzo. There is no law like that in Mr. John Mutara. Kuti koti inogara yoti ngwenya haufanirwi kukwikwidza nekuti munhu ari kukwikwidza. Nyaya madouble candidate yagara ichingoitika nokuti vanoziva kuti ivo pate zvavo Mike Gumba havana simba rekurambidza munhu kana auya kuzokwikwidza. Saka judicial service commission nejurisprudence hapana zvinokwanisa kuti zviitike kana zvichikanganisa mastrategic political objective nezanupf nokuti vamalava namaiti Gumba naminister justice vari paspeed dialing naEmmerson Mnangagwa. Saka the issue of court capture, it's more of a tactical issue than nyaya yerhetoric. Ndiwo mafungiro andiri kuita inini raroma.
Vamusara, tichitarisa mamiriro akaita zvinhu, mungaona here imi paine kukakavara kungabva muvana weZimbabwe nokuti vakawanda vari kunyunyuta nezviri kuitika izvi?
Vari kunyunyuta hatizivi kuti vanonyunyutei. Vanofanira kunyunyutira vachamisa nokuti ndiyo honzeri yezviri kuitika izvi. Waona, taita dambudziko rokuti vachamisa vachiri twere munyaya dzematonzo enyika. Vakava nemukana wekudzidzirawo kune mukuru wavo akaenda vatsvangirai. Taivaona kuti vaipikisa zvavo but katotatsa sezanupf atona sokuti tsvangirai watova nani. Nekuti tsvangirai wangawo nemastructure, tsvangirai wangawo nebunduro, tsvangirai anga ari munhu wekuti afuta vamesana navamugaba nezanupf aizongaitawo pfungwa dzekuvaka oti aiwa ngatigare pasi tinopikisana asi tavana vezimbabwe ngatigare pasi tinzivisane kuti tiri kunoita chii.
Vangwenya, chii chingaitwa nevana vezimbabwe vari kunyunyuta?
Pane vanhu vakatowanda mina vanotsigira zanupf asi vanogunununa nezviri kuitwa nezanupf. Saka inini zvandinoona ndezvekuti nyange pakazovaya rimwe sarudzo pakashandisa rimwe zita panongobuda vanhu mamiriyoni namamiriyoni vanenge vachingogunununa vachingoti vanhu vezanupf ngavaende. Saka opposition yemuzimbabwe varume haisi mubato, iri muhana dzavanhu varingo nyarawo kana kungotya vanoiti kana nyange vakaratidze vanongopfugwa nevanhu vezanu. Asi sekuona kwangu unokwanisa kuti unge uchiputsa zita asi zviri mumwoyo mavanhu vanhu vachangoramba vachiti aiwa zanupf yatadza yaondonga nyika.
Vamusara, tivhare chirongwa. Hanzi zanupf yaondonga nyika?
Aiwa ayo manyemo evanopikisa zvavo hatikavashori hadino kuvatuka nekuti zanupf yakarwira kodzero dzevanhu kuti vataure zvavanoda chero zvinhu zvacho vari panyepo. Saka zvinhu zvinotarisirwa kunyika yakasununguka.
Manzwa kubva kunhengo yezanupf waJones Musara. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare nestudio 7. Musakanganwa chirongwa chewomen's round table na8pm nhasi apo tiri kutarisa nyaya yekurambidzwa kukwikwidza kwenhengo dzedare reparamende pamwe nemakanzuru dzebato reccc inotungamirwa navanelson Chamisa. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai muina Taboka Ncube. Thank you.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 7 kumpalakazi 2023 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Idalele High Court selinike umnumzana Sengezo Chabangu owelinye icele le Triple C imvumo yokuba vimbe wonke amalunga ebandlaleli awaxoxise edalele parliament ukuthi angancintise ukhetho lwama by elections. Umongameli Masomnangagwa uthi sevumelane lo sowabo weleBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi ukuthi amazwe omabili esule isidingo sama-passport ukuze izizalwane zawo zingene emazweni la engasetshenziswa. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezimbili ebezikhangelele ukumiswa emthethwandaba kwele South Africa namuhla ngemva kokubotshwa izolo zithethiswa icala lokutholakala zilabantwana abangela maphepha kulelo lizwe zisiya labo eCape Town. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idalele High Court selinike umnumzana Sengezo Chabangu owelinye icele lebandla le Triple C imvumo yokuba vimbe wonke amalunga ebandlaleli awaxoxise edalele parliamente ukuthi engancintisi kukhetho lwama by elections oluqhutshwa ngomgqibelo. Amagqwetha kaChabangu athi isinqumo lesi kasivimbeki eSupreme Court loba nje icele le Triple C elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lisithi seliphanyike udaba lolu kulelo dale okuzakwenza abaxotshiswa nguChabango bangene kukhetho oluzayo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma kumhlangano awenze lentatheli zindaba namuhla eHarare, igqwetha likaChabango umnumzana Ngqobani Sithole uchaze ngokuphawulwe lidale le-High Court lokunye.
And then njalo sithi yikho lapho kuzavumela khona ixenye. Nekube sokusibala naleyi enye izindaba esehayikhojani eyokuthi ubaba uChabango le-Triple C. Ngemva kuChabango usebenza umsebenzi lowokhanda i-Triple C, not in his personal capacity. Le-Triple C ukuthi laba abaqotshwayo bethathi bengaphasithipeyithi ku-election ekuzakuba khona nge-Saturday or any other state ezaproclaimed. So iboda ivumile and inkundla ivumela kakati.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Ziva uthi baza kuyamelana lesinqumo se-High Court e-Supreme Court njalo bayaphatheka kukhetho.
Thina siyaqhubekela phambili ngomkankaso wethu. Sibonile ke i-judgment ephume e-High Court yokuqala ke isithi ama-candidate kufanele emiswe. Esibili ikhulu ivumelana lathi kubani uSengezo emiswe ukwenza any recall of our members of parliament or councillors. Eyokuqala we've appealed against it e-Supreme Court. Amalawyers azabe fayila very soon. Yikho ke sikhuthaza abantu bethu bonke ukubana ke bebe ready ukuyavota ngeSaturday kuba election kuma constituency ala ma election. Ngenxa yokuba ni judgment leyo ye umsindo nje ngumlilo wamaphepha isozi yakwanisa ukumisa ngoba liyakwazi kathesi ngikhuluma nje eChabalala kuwa 29 sesitholile ama ballot paper yethu sesimelele ukubana siye vota mhla ka 9. Ine High Court izamiswa by virtue of our Supreme Court appeal eza suspend i-judgment ye High Court. Njalo ke kayiso sikwanisa ukumisa ngenxa yokubana i-ballot paper selikhona zonke indawo abantu sebelungiselela ukuyevota. Abantu asibeni ready siye protector abantu esabavotelayo mhla ka 23 August okuyibo ke okufaneleke bebe bengenile. Kuyatshengisa ukubana eZimbabwe kule ndubo mayelana lendlela esenza ngayo election ngenxa yokubana ngeke sibe yilizwe elijoyina singeniswa kuma-election siphuma kwama-election at the expense of the taxpayers.
Elinye lamagqwetha kaChabango umnumzana Louis Uriri uthi okwathulwe ngumthethwandaba we-High Court akusoze kumiswe yikuphanyeka udaba lolu e-Supreme Court. Uthi labo asebevinjwe ngumthethwandaba owe-High Court kabavunyelwa ukungena kukhetho oluzaqhutshwa ngempelaviki Kodwa unkosazana Fatsayi Mahere owayesikhulumeli sebandla le-CCC njalo omela iMount Pleasant edale lePhalamende wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eye-X esithi isinqumo sedale le-High Court sizabekwa eceleni ibandla lakhe lingaphanyeka udaba lolu e-Supreme Court. Isiphathamandla sezokhetho kukhomishin ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission umnumzana uKloyile Silwayigwana uthi sebekubonile okwethulwe lidale le-High Court.
Ukuyithola kade sangayivala ngisho.
Yebo
uyisenza noko i-court esitshela khona.
Kunabanye abasola uChamisa abathi wayengazi akwenzayo ngokuba lebandla elingelasisekelo sombuso ngesikhathi kungenwa kukhetho oloqhutshwa ngoNcwabakazi. Bathi lokhu yikho okwenza uChabang wangena emthanjeni webandla leli wenza uMathanda. Okwamanje bathi uChabang kukhanya enguye osezibambe esidukwini kubandla le-CCC elilakho ukubhidlika ngokuya kwesikhathi. Abasekela uChamisa bathi lizavuka lithi khwatshu ibandla leli njalo uChamisa uyakwazi akwenzayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseHarare e-High Court, ngingu-Anastasia Ndlovu.
The Voice of America.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sevumelenelo sowabo weleBotswana umongameli Mokgweetsi Masisi ukuthi amazwe omabili esule isidingo samapassports ukuze izizalwane zawo zingene emazweni la engasetshenziswa. Umnangagwa wazise lokhu ekweleBotswana emhlanganeni weKhusi Ideas Festivals oqhutshelwe eHebron ongene nguyelo Masisi. Inyathelo leli liza ngesikhathi iningi likhala ngokukhwela kwembadalo yokuthatha ama-passport eZimbabwe. Nanka amazwi kaMnangagwa.
I've been talking to my brother here after he was making a statement here. And we have agreed, I can announce, we agreed that from now on,
bengikhuluma lomne wethu lapha ngemva kokuba ethule umbiko wakhe. Zavumelana ukuthi kuqala nje kathesi sizatshela iziphathamandla zamazwe ethu ukuthi akumelanga kube le mibuzo ngokuthi abantu bangena njani emazweni womabili. Sivumelene sikunanzelela ukuthi siyinzalo yase-Afrika emele ingene nje emazweni eBotswana, Zambia, Kenya. Kudala sasingabantu banye, kwasokusiza abelungu basehlukanisa ngokufaka imingcele. Akumelanga sivumele ukuqhubeka sehlukaniswe ngalindlela. Kumele sivule imingcele abantu bethu bahambe bekhululekile.
Borders among ourselves and move freely.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma ekweleBotswana namuhla. Umphathi ntambo obona ubudlelwano beleBotswana lamanye amazwe umnumzana Lemohang Kwape uwafakazile amazwi kaMnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabantu abazisebenzayo eyebulawayo Vendors and Traders Association unkosikazi Debra Mukasa.
Kuyinto enhle njengathi thina ama-informal traders ukuthi sizabe sesiquma sisiya eBotswana siphenduka njengamazwe phela ku-SADC countries. Into vele esiyikhangeleleyo ukuthi ngasisebenza njalo singasebenzi kanzima singavakatshelani kanzima engathi sisempini siyalwa. So lokhu kuzasincedisa kakhulu ukuthi njengobana ngapha sokulokuthi ama-passport asekhwelile thina ngapha sabe sesithaba ngoba soze kusihluphe ukuthi sadingela ama-passport sabe sesicrosa kuphela sisayenza i-business labanye bethu abeBotswana. Ngibe sengikhuluma njalo ukuthi uhulumende wethu ngenxa yekwenza khonoko kwesinye isikhathi kuba kuhle ukuthi esi-consulte njengobana bekhulumele bengabo uhulumende khona ngale bakubona ukuthi hhayi kufanele. So kumele si-consulte phela sibone ukuthi singahamba njani. Engxenye khonapho kuma-policy zona lawo sizathi sesichaphile sesiphenduka lemkunguru yethu kuyekhanya zokuthiwa hhayi sokumele li-declare kumbeni sokumele libe lezincwadi zokuthi sibuye lempahla emkhulu kuthu yekiza lezivele siyihambile ngale. So it's a big challenge njengoba nabevumile, so kumele sikwazi ukuthi sichapha kuphela sisiyavakatsha sibonana lezihlobo, kumele sichapha sisenza futhi open ukuthi soku-open for ama-business yethu yini njenge-informal sector. Kumele lapho sikubone lama-policy zecace ekwazi, asifuni ukuthi sibanje emoyeni sesithabile sothi hhayi kwavunyelwana lokho ukuthi so konke okuvunyelenweyo kakubhalwe phansi ku-white paper okuzothi ukusisebenzele njengabantu abazisebenzayo, njalo sibone lokuthi kuyini esikuvunyezwayo ukuthi siphume lakho.
Kukhona yini okunye elingafuna kulungisiswe ukuze njengabantu abathengisayo lisebenze kuhle lenelise ukuwoda impahla emazweni atshiyeneyo?
Siyananzelela ukuthi eZimbabwe lapha silamanye amazwe esingcelelane lawo esiyenza lakhe njengabe Mozambique anje esile Comesa. Ikhomesa yinto ebalulayo kule chat yangona ebalulayo ukuthi singenisa impahla ezinjani ezisiyathengiswa, singene lempahla ezinjani sibuya ngapha eZimbabwe. So ikho ngikhulumile phambili ukuthi so kumele konke khona lokho kucace ukuthi njengathi thina esiku business siyavunyelwa yini ukungena ngezithupha zethu sihambe sizothengisa izinto zethu. Njalo kufanele ukuthi amazona lawa ama-sadat countries ebe lento i-1 esivumelana ngayo, like njengoba kumele ukuthi nxa usiya ngeboda yangapha eMtare kule ikhomesa ebakhona esincedisayo ukuthi kuyini lalokhu lalokhu esikufunayo ngapha eSouth Africa kula leBotswana kula. So njengoba namazwe enjalo wonke singama-sadat countries, so kumele sibe lomthetho one ozasincedisa njengathi thina esisebenzayo sicrossa ama-borders sisiyathengisa siphinde siphenduke. So kufuneka imithetho sibile eqinileyo, sawamukela sibili lo mcabango abawenzileyo abadala ukuthi ama-passport, and sinanzelela futhi ukuthi ngapha thina eZimbabwe ama-passport ebesekhwelile akhwela mhla ka-1 January. So nxa ekhwela thina kithi is a plus ngoba akusasihluphi, kodwa ngaphela wonke ama-countries zona la esingcelelane lawo oZambia, South Africa, labo Mozambique ngaphela bahle beyenzela kuhle kufanani, kungabi lelizwe eliyi-1 ukuthi namhla njile i-passport, sasa sengikhanyele eMpumalanga sokumele ngithwale i-passport, sasa ngikhanyele eNtshonalanga sokumele ngenze lokhu lalokhu.
Unkosikazi Debra Mukasa ngowenhlanganiso yabantu abazisebenzayo eBulawayo Vendors and Traders Association. Inhlanganiso eziqhuba inhlelo zokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-HIV kanye lokuphila lomkhuhlane we-AIDS zikhuthaza ukuthi zingabathiyi phandle abakhubazekileyo kunhlelo lezi. Ekhuluma le-Studio 7 esemkhosini walo nyaka owe-International Conference on AIDS and STIs in Africa, ICASA, olwela amalungelo abakhubazekileyo njalo esebenzela esibhedlela seCholocho, umnumzana Mthabisi Ngwenya uthi inhlelo ezinengi ziyababandlula.
Ngibona kulenhlanganiso eziningi kakhulu ezikhona lapha ezivela emazweni athiyeneyo kuzekazethu le-Afrika lapha ezisebenza kakhulu zilwisa ukuthi ziqede ubhubhane lolu ole-HIV and AIDS e-Afrika lapha. So nginanzelele ukuthi abantu bafake amakhanda abo ndawonye ekutheni lowo mkhuhlane wehle kakhulu kusiyafika umnyaka ka-2030. Sengifunde okuningi lapha lanxa nginanzelela ukuthi kukhona okunye okusilelayo lapha lalaphayana.
Lumhlangano uqhutshwa phansi kwendikimba ethi AIDS is not over, address inequalities, accelerate inclusion and innovation. Ubona sengani indikimba le iqondile na nxa sikhangela abantu abalobugoga obuchiyeneyo?
Indikimba iqondile yona ngenxa yokuthi injongo yena leyo ukuthi ukungalingani kwamathuba abantu kulungiswe, ikakhulu nxanjengoba sikhangela abantwini abagogekileyo. Izikhathi eziningi amathuba alingana lawa abantu abanjengathi e-CTC right kawalingani. So inhloso enkulu yena leyo ukuthi amathuba kuzanywe ukuthi amathuba alinganiswe lalapho abantu abangaphiwa khona amandla awayeneleyo abantu bewaphiwe lawo mandla.
Sikhangela ukuthi kulenhlanganiso ezinye eziqhuba
ucubungulisisa iresearch laphana kanye lenhlelo ezichiyeneyo ubona lezinhlanganiso zisebenzela ndawonye labantu abagogekileyo na.
Inhlanganiso lezi emaphepheni lemlonyeni ziyabe zisithi zisebenza kanye labantu abagogekileyo, kodwa engikunanzelelayo ukuthi practical ukwenza kwakhona kakubafinyeleli abantu abaphila lobugoga obuchiyeneyo, ngenxa yokuthi nxa inhlanganiso lezi zisenza inhlelo ziyabe zisithi lazo zibanakekele kodwa kazifinyeleli ezingeni labo, zibathatha zibafake kuzinga elomuntu wonke olempilakahle, kube kanti abantu abagogekileyo baba lezindingeko thile eziningi ezidinga ukuthi ungene kakhulu kibo kulakithi kulalaba abantu abanye abangagogekanga lapha. So ke inhlanganiso eziningi zikuthatha zibafake kuzinga elilinganayo, kangangokuthi nxa zisenza ukucubungula kwabo kabangeni kabayehli kakhulu befika kibo bona bakuthatha ukuthi nxa becubungule bacwayisisa kubona abaphilileyo. Ulwazi abalutholayo lusele ugoqela la bantu abagogekileyo.
Sibona konke lokhu okwenzakalayo yikuyini okungaphathisa abantu abalobugoga obuchiyeneyo ukuthi labo baphatheke ngunhlelo.
Njengomuntu othanda kakhulu ukusebenza labantu abagogekileyo, ngicabanga ukuthi kuyadingeka ukuthi inhlanganiso ezisebenza imisebenzi emihle kangaka zijonge sibili ukuthi ziyehle ziyefika zinga labantu abagogekileyo, ngoba nginanze iTV ndakhona lapha engikhona uyikhasa balutshwani kakhulu abantu abagogekileyo abakhona khona lapha. Abanye engike ngaxoxa labo lapha bakhale ngokuthi bona ukuza lapha kuyababizela indleko eziningi, ngoba kuyabamele yena abhadale imali embhasini, i-wheelchair yakhe layo ibhadale imali ebhasini, so kwenza ukuthi kube nzima ukuthi befinyelele lapha. Abanye bakhala ngokuthi bengaze befinyelele lapha kabananzelelwa ukuthi bakhona, kangangokuthi lethuba labo lokuthi bakhulume liyadliwa ngezinye inhlelo. So ngicabanga ukuthi kuyadingakala ukuthi inhlanganiso zenze inhlelo sibili ezijonge ukungena kibo abantu abagogekileyo ezigabeni, zibavumbulule lapha bakhona, zizwe ngabo ukuthi bathini.
Lo ube ngumnumzana Mthabisi Ngwenya olwela amalungelo abagogekileyo njalo esebenza esibhedlela seCholocho ephathisa abakhubazekileyo. Kulezizalwane zeZimbabwe ezimbili ebezikhangelele ukumiswa emthethwandaba kwele South Africa namuhla ngemva kokubotshwa izolo zisethiswa icala lokutholakala zilabantwana abalitshumi lane abavela eZimbabwe abangenamaphepha kulelo lizwe zisiya labo eCape Town. Abasola batshela amapholisi ukuthi abantwana laba bebesiya ebazalini babo. Lokhu kuza ngemva kokuba ele South Africa lazise ngempelasonto ukuthi livimbe amabhasi edlula amatshumi amane ayethwela abantwana beZimbabwe abangenamaphepha eBeit Bridge ezama ukungena labo kwele South Africa. Kodwa iziphathamandla zeZimbabwe zithi kwaphenduswa abantwana abalikhulu kuphela, hathi abedlula amakhulu amane. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Eqinisweni ukuthi ke into yomthetho isebenza ngokuthi kuthiwe umthetho uthini. Umthetho waseSouth Africa uthi wonke umuntu obuya eSouth Africa kumele avele phepha. Mhlawumbe ngenxa yokuthi lathi silenkinga nenhlupho zethu sinokwenelisa ukweqa umngcele, kanti kona ngokwakho ukweqa umngcele kuyinto engekho emthethweni. Siyakubona mpela ifindo liyabopheka lapha egatsheni lwase-immigration, kakhulu under Department of Home Affairs, ukuthi sebefuna ukutshengisela mpela ukuthi bazokugwema ukwenzeka kwe-illegal immigration. Into le noma ingasihlukuluza yabakhulumeli besizwe seZimbabwe Community. Uhlupho olukhona ukuthi abantu bakithi bafika besenza ngendlela engavumelekanga. Manje ke lokho kuzofaka abantu enkingeni, ngoba iBMA, iBorder Management Authority, le efakiweyo ikhanya yona izimisele mpela ukuthi izotshengisa ukuthi yona iya
Abantwana laba mkhwanazi iningi labo singathi ngabantwana ababe besengozini lokho kuthiwa i-trafficking ukuthi bangafika khona ngapho eSouth Africa basetshenziswa imisebenzi yokuganga engayisiyo kumbe ngabantwana ababe besiye bazalini kuphela.
Kona uma ungawukhangela ngelihlo elikhatshana kuyakhanya ukuthi ngabantwana nje abazivakatsheleyo abasebevalile kuma-holidays abalanda ikhisimusi. Kodwa-ke ukunanzelele futhi ukuthi ngokomthetho that needs verification ukuthi vele bangabantwana yini abazihambelayo ngoba kungenzeka ukuthi abagangayo laba bangalisebenzisa leli thuba ukuthatha abantwana babadlulise kube sekukhanya ngazathi kunomali yisikhathi sokuvakatsha. So abantu kumele sikukhangele nxa zonke lokho.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Impi iqhubekela phambili emadolobheni amakhulu aseGaza Strip lapho kulisana kakubi ibutho leIsrael leqembu labesiPalestine leHamas elafakwa kuluhlu lwabalwa becatsha abedlulisa amalawulo kumbe ama-terrorist iMelika. Abantu belisiPalestina bona sebedinga indawo zokucatsha njengoba sezisiba nlutshwane ngenxa yempile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Into ebalulekileyo mkokeli ukuthi thina njengebandla likazaphu nxa sibona into eyenziwa yi-Israel sikhumbula umbhuqazo esilathini ke sadlula phakathi kwawo. So okokuqala siyazwelana labantu bonke ababulawa yi-Israel kungakhathalekile ukuthi ngabantwana, ngomama, ngabadala, ngabagogekileyo. Okwesibili thina njengozaphu siqakathekisa ukuthi aluba kuyahlalwa phansi kukhulunyiswane kukhumelwane umlotha kutholakale amacebo lamasu angenza ukuthi okokuqala abantu bangaqhubekeli phambili besifa, number two amazwe la abe lobudlelwano obuhle.
Sibone kusiba lesivumelano esike samisa impi okweviki nje eyodwa ngombono wenu libona ngani kungaba lokukhulumisana na okungakhumisana umlotha okungaba semadizaneni sikhangela okwenzakalayo konke lokho?
Ilanga elilodwa nje, usuku olulodwa nxa kule ngxabano is a very long time, isikhathi eside kakhulu. Mina ngokufisa kwami njengoba sike sabona kuke kwazanywa impi yami okweviki elilodwa khonokuyana kule nhlansi lo mthonselanyana ukuthi abantu laba amazwe la angenelisi ukuhlala phansi akhulumisane. Khonokuyana kuyasinikeza ithemba ukuthi mhlawumbe kuzaphinda kwenzakale impi ingama okwesikhathi esifitshane kodwa ime okwesikhathi eside. Ayikho okubalulekileyo. Okunye okungasincedisa ngokubona kwami yikuthi amazwe amanye aphumele egcekeni agxeke okwenziwa ngu-Israyeli noma lezi zatho zakhe, bamkhuthaze u-Israyeli bamfake ekhoneni ukuthi kube lokulungiswa kukhona phakathi kwamazwe la axabanayo. Yikho okungasinika ithemba lokuthi kungaba lesisombuluko esihle kakhulu. Kodwa isivumelo sokukhuluma ngaso yinhlansi lomthonselanyana ukuthi hayi ithemba likhona sibili.
Lo ngumnumzana Mthulisi Hanana olandela ezombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla lezaphu. Kulandela isinqumo sedale esibika ukuthi umnumzana Sengezo Chabangu lelungelo lokuvimba amalunga e-TCC axotshiswa edale lephalamende ukuba engangeni kukhetho lwama-by-elections. Kulabanye abathi umnumzana Chamisa nguye owadala ukuxokozela kubandla leli, kukanti kulabanye abathatha icele lakhe. Ake sizwe umnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-TCC exoxa lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe.
Sithi ukuthi asilabo ukhokheli wathi ku-opposition kanye la ku-ruling party. Lokho esikubona namhlanje kwakungafanani kwenzakale. Into okufanele bana yavikelwa. So kuswelakala abathungameli abale foresight. However, kulalokho kuthiwa yi-subversion. I-subversion of the will of the people. Kwese sikubona nama-political matters asejikelwe emakhothi kusazakala ukuthi leyizaba yi-outcome. Outcome ethile ezabenefita political individuals or political parties, which is very unfortunate.
Baba Ngwenya, uyamuzwa lapho uyakhuluma umlalazi. Phosela kuba.
Ngiyatshena la ngodaba lama-leaders ngoba phela i-ZANU-PF ubugebenga lobudlwamudlwamu buhambelana lokungazi i-democracy, njengoba sifisa ukusubvert i-democracy. Ngibona ngathi mina loba ngaye kuthiwa kulomongameli kumbe abathungameli abeqiniso ku-opposition. Nxa bevele befuna ukusebenzisa idale ukuthi bazuze izinqumo zalama-opposition zabo bayakwenza. So kutshengisela nje ukuthi khona lapha vele sesegangeni siyijangu. Akula muntu oyiqembu elibusayo ozimiseleyo ukulandela isisekelo sombuso. So kukhanya umuntu uyazenzela akufunayo lamajaji labo bakhanya mpele sebesokukhanga vele uhlangothi lwakho lapha abelame khona kungathi. Ngibona ngathi mina sokuzitshengisela vele ukuthi hayi i-democracy vele lapha eZimbabwe kayisekho.
Ye, lapho-ke mlalazi okunye okukhulumileyo Siyamuzwa Ngwenya uthe kungana kula bakhokheli abaqhodo. Lapho utsho-ke ukuthi umnumzana uChamisa kungazani kuyatshelela yini kunokuthi abuse iqembu lakhe ubusithila.
Ubaba uNgwenya, siyavumelana simile ukuthi into xa i-democracy ayisekho eZimbabwe and lo muntu oyi-amatha kupolitics yaseZimbabwe uyakwazi lokho ukuthi lokho akuselo akusekho. Njalo le nkundla ezomthetho ziyasetshenziswa ku-politics ukuthi zilethe ama-judgment athile. Uma ngithi mina uhlupho lwethu lu-involve i-leadership yikuthi ubaba uNgwenya enje uma ungambuza kakuhle kunezinto abengazenza ngcono or abekade ngeke azenze alibane bethungamela. Yikho ngifithi abathungameli bethu labo uma be-accepta i-criticism from us yikuthi bekufanele benze ngcono ngoba linto eyenzakala namhlanje kayi kali. Simbonile uMonzora bekufanele sazi. Angithi bathi ngesikhiwa once bitten twice shy. Vele uhle wazi uzakhumbula Dube nawe Ngwenya ukuthi sikhula umntwana wayesekelwa abamba ilahle ukuze azi ukubana liyatshisa. After lokho ngasoze avalibamba. So lathi ilahle salibanjiswa uMonzora sasesirelaxa sesiza la nanku sokuvuka othaba. Sasa kuzavuka bani ngoba isilwane esiyi-ZANU-PF siyasazi la maqhinga abo lobuthakathi babo siyabazi.
Kodwa ke baba Ngwenya, khonapho-ke nxa sikhuluma-ke ubona ngazani uChamisa ubhandliwe yini lapha kwezombusazwe kuhamba njani?
Kungenzakala phela anti thina siyazi i-opposition besebenza ukuhle bebambeni kodwa ungazikhangelisise ukhetho lungakaqalisi vele kwase kulini inkenke iyayivela ikhona kuthiwa khona hhayi kwakuChamisa sezenza umuntu oyinduna oyenza konke ehedwa. Ungazilalele bekhuluma obithi obabunqube labane esathi kadele uyenza ukuthi kungathi akula livi elibambanisa abantu akula muntu ophethe njengokuthiwa umlalazi ukuthi nxa kwakuyini ngangizadinga ezinyindlela zokuthi ngoba vele nxa sokuthe khona i-ZANU-PF silamandla okungena eqembini leni ilidilize kwakungafanelanga ukuthi yena uyawachamkata thina ngesikhathi sekhethe okwakhathesi akula nto ezakenzakala vele sizathina kuzakhala intonga kukhala isikhathi sami lo nyaka abantu babecabangenzele ukuthi kulemisitedeti ezasetshenziswa. So kuqakathekile ukuthi laye azikhangelise sebona ukuthi hayi lesi isikhathi sokufunda akusitheli idatha phela isikhathi sokuthi afunde abona ukuthi asebenzelane lo muntu wonke ukwenzela ukuthi kungakhuli ukukhula ethile ubona khathesi.
Ye, khonapho-ke mlalazi kanye ngazani lapha uthi uChamisa kumele azinuke amakhwapha ngoba lokhu yikhonkana kuyahlupha lawo ngalungu uyakhonapho-ke.
Lelo liqiniso ngilasebenzisa ibala lesishona ngazimele liyalazi abalaleli bayalazi kuthiwa yibumbimbindoga. Ungavele uyenze leyo nto awuyindawo ungafuna ukuhamba wedwa. Okufanele kwenzakale ngalesi sikhathi ukuthi kufanele sizibuthe njengabantu sisebenze ndawonye sibe yimbumba. That way sizanqoba.
Ye, phose lokugcina baba Ngwenya.
Isimila sesihambile maphepha. Singakhali nesimila sesihambile. Ethini sizavuya. Nxa sizithize sisimila hathi kasi silungiselele yenzele ukuthi kwazalale ukuthi nxa kungangena inyoka endlini ingakhandwa kanjani.
Lapha lizo mnumzana Rejoice Ngwenya exoxa endaweni yeloFortune Mlalazi bexoxa loGibbs Dube oweStudio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.